vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vaimbova varwiri vehondo ava avo vari pasi pesangano reZimbabwe National War Veterans Association vanoti munyika muna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika. Munyori mukuru muboka idzva reWar Veterans Peace Initiative vazvakanyorwawo Bedisa Domba vati zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga muZimbabwe muchine mweya wehondo nemhirizhonga uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Vasadomba vati zvindo zvapa kuti vapinde muurongwa hwokuvaka hwaro hwerusununguko.
Vamwe vedu vakatoshandiswa kunge vachiita zvinhu zvekukuvadzana kuendesera mberi zvinhu zvataiita muhondo, nekuti munhu iyeye anozombofa anyatsodziswa kunzi shamwari hondo yawairwa iyeye yapera. Saka isu tikuzviona kuti ndicho chinhu chikuru mukati memagariro edu enyika, nekuti nyika yedu haingafambi. Saka tati ngatisiye taumba waro, nekuti nyika inoyi izenge itori nyika isingazivi kurwisana.
Vasadomba avo vari muchikwata chinotsigira vaChris Mutsvangwa sachigaro weZimbabwe National War Veterans Association vati apo nyika yakatasana nesarudzo dza2018 zvizvarwa zveZimbabwe zvofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Saka musarudzo dza2018 dzatakatarisana nadzo idzi, chinhu chatinotokumbirawo vanhu veZimbabwe kuti ngatitsangire ipapa kuratidza kuti tiri vanhu vatosanduka zvachose. Ukaona munhu anenge achida kuunza mhirizhonga kana kuti anenge achida kutyisidzira mumwe kana kuti anenge achida kurova mumwe kana kurwisana nemumwe nenyaya dzezvematongerwo enyika, batanai pamwe chete muzvimise. Hatitadzi kumisa zvinhu zvakadai kana tikabatana.
Vasadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika muchine vanhu vasingadi runyararo vane zvavanowana nemhirizhonga. Vachipa muenzaniso waso wemubhaibheri sachigaro hweboka rerunyararo iri vaWilfred Marimo vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa.
Makristu makamberenga mabhaibheri mese, ndofunga Pauro kana kuti Sauro ainge ari munhu ainge achiita zvaaita zvinenge zvakakura maningi, ainge ari komuredhi panguva yacho. But akapedzisira Pauro and vanhu vakamuaccepta and isisu also tiri ask the nation kuti macondition yedu kuti ngaititewo accept pakatangasopanganiswa ndi titaura tikatanga nemaovetrin that weare very sorry for whatever is what they said then. But point iri penzi kuti ndo zvatari zvitaita machuwasmazoro taamachuwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatinashe muzamindo vanoti vaimbova varwi vorusununguko ava vari kuedza kuvaka ukama hutsva nevanhu.
Ndinofunga kuti maor veterans ari kuda kuumba ukama hwapatsva nevanhu, sezvo maor veterans mashure omu vaimbofungidzirwa kuti vanhu vari violent vanoita zvemhirizhonga. Vada kuedza kuumba ukama hutsva kuti vanhu vave netarisiro itsva vakatarisana nemaor veterans, kuti vataridzewo kuti at least vavanhu vane a new face.
Vamarimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko. Sangano reZimbabwe National War Veterans Association rine zvikwata zviri kurwira masimba, chimwe chikwata chitungamirwa navapatrick Nyaruwata, chimwe navamutsvangwa. Makakatanwa aya panyaya yeutungamiriri ari mumatare edzimhosva, kunyange hazvo paine mutongo wokuti chikwata chavaChris Mutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.